Takafamba zvakanaka chaizvo vaZulu, takanga taenda tichitungamirirwa naVice President Professor Wolfman Ncube tichinotaura nevakuru veregion tichivaonesa maererano nekuipa kwaita munyika. Takatarisa nyaya dzehupfumi idzo dzanetsa zvizvarwa zveZimbabwe. Tinoziva isu kuti tiri kupedza maawa anosvika iwo 18 pasina magetsi. Mitengo iri kukwira muzvitoro, masalari evanhu haasi kukwira. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika, endi izvozvo zvinoita kuti kusavawo nokugadzikana munyika. Endi kana kukasava nokugadzikana munyika, kunovawo nokusagadzikana muregion yedu yeSouthern African Development Community. Asi tanga tisiri kungotarisa chete mamanifestations ecrisis yemuZimbabwe, tanga tiri kutaurawo nemaregional leaders tichivataurira kuti dambudziko remuZimbabwe idambudziko rematongerwo enyika. Election yatakaita kana kusarudzo ratakaita muna 2018 isarudzo yakabirirwa, naizvozvo ndosaka tichiti isu seMDC hatibvumirani neutongi hwava Munangagwa kuti ndivo president wenyika ino. Hatibvumirani nazvo nekuti tsarudzo iyeyo haina kufamba zvakanaka. Ndo zvinoita kuti macitizens vasave neyatingati pachirungu confidence muhurumende yava Munangagwa. Havakwanisi kuenda mari mubhengi, havakwanisi kutrusta hurumende nekuti inofuma ichichinja mapolicy zvisina kubvumirana nezvizvarwa zveZimbabwe, zvisina kubvunzawo kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinofungei panyaya yemapolicies iwavo. Saka ndo dambudziko ranesa nyika, kana kuti yatingati legitimacy crisis yatiri kutaura isu kumovement for democratic change. Ndo zvakanga tiri kutaurira maregional leaders kuti vanzwisise dambudziko reZimbabwe uye vapindire mudambudziko irori zvisati zvasvika pakashata.
Saka munoda kuti vatungamiri vesadhaka ava vaite sei chaizvo?
Tanga tiri kufunga isu kuti dialogue kana kuti hurukuro ndo dzinopedza dambudziko ririmo muZimbabwe. Tichiona kuti mareforms aitwa, mareforms anoenderana nezvesarudzo, mareforms anoenderana nenyaya dzemedia, nenyaya dzemasoja edu kuti vave vari professional, nezvimwe zvinhu zvese zvakadaro, ndo zvinhu zvatiri kutaurirana nemaregional leaders kuti vanzwisise uye vapindire dambudziko risati ranyanya. Uyezve tanga tiri kuvataurirawo tiri ukoko ndofunga tese takaona zvakaitika mushure mokunge bato redu removement for democratic change raida kuratidzira murunyararo nekuneseka kwaitika zvizvarwa zveZimbabwe. Asi tinoona isu kuti takarambidzwa, vanhu vakarohwa, vamwe vakaabductwa, nezvimwe zvinhu zvese zvakadaro. Ndo zvimwe zvinhu zvatiri kutaurira maregional leaders kuti tarisai muone zvaakuitika. Ndosaka tiri kuti dai mauya matiyananisa nguva ichipo zvisati zvaenderera mberi.
Asi mungati vatungamiri ava vari kunyatsonzwisisa here zviri kuitika muZimbabwe? Nekuti mashoko atiri kunzwa ari kungoti vari kuti ivo zvirango zvakatemerwa vaMunangagwa nevamwe vavo vachipomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu ngazvibviswe, asi vasingataure nezvekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu.
Ichokwadi izvozvo tine dambudziko rakanyanya kuSouthern African Development Community. Ndo saka tiri kunyanya kufokasa ukoko tichiita hurukuro nemaregional leaders kuti vaandastende dambudziko irori.